Zuru nezuru zvevatsigiri veMGC Alliance zvaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi ndokufora zvakananga kumahofisi ecommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvichiimba nekuridza pembe mumigwagwa zvakatungamirirwa navachamisa nevamwe vatungamiriri veMGC Alliance vanga vachisanganisira vatendai biti vaJacob Ngarivhume vaAgripa Mutambara pamwe navaMathias Guchutu. Mushure mekusiya gwaro renyunyuto kuZEC, varatidziri ava vafora zvakare vakananga kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, pavapfuura vachisiya gwaro renyunyuto, kunyange hazvo mahofisi ava Mnangagwa mangopindwa nevanhu vashomanana, sezvo mutungamiriri wenyika anga ane misangano, ukuwo mapurisa achiudza vanhu kuti vasamire pamahofisi aya. Vadzokera pavatangira kufora, vapedza kusiya magwaro enyunyuto aya kuZEC nekuhofisi kwava Mnangagwa. Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru hadzisi kuzoenderera mberi kudzamara hurumende pamwe neZEC vabvuma kugadzirisa zvavari kuda kuti zvigadzirwe sarudzo dzisati dzaitwa. Vachamisa vati chavari kuchema nacho zvakanyanya inyaya yekudhinda mapepa ekuvhotesa muchivande kwavanoti kuri kuitwa neZEC. Nekune rumwe rutivi, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti nyaya yekudhindwa kwemapepa ekuvhotesa haisi nyaya ine chekuita nezvemapato ezvematongerwo enyika.
Ndomwe nyaya yakatenda pamareforms vazvigadziriswa. Isu tataura kuti maelections kuti ave kumusi wa 30 July ndokunge taisa maconditions. Kana maconditions asipo, aiwa muchaona zvatiri kuita. Ende tichakuudzai. Haibhiwi.
Vachamisa vatiwo vachakwidza nyaya yenhuna dzavo kusangana renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union kana kuti AU mumazuva mashoma ari kutevera.
Ndiri kutovabuda muno manje manje. Ndiri kunoonera siri ramaposa chairman weSADC. Ndokuti mudhara kuno kukwati kwashata kwaida tusura mumusha. Rinogona kubata chibharo nguva yese yese. Uya uzotibatsira pamabatirwa edu. Chanda msada, chanda mu-AU, chanda international community. We will not allow a fair and election is free and fair. Chekipiri, tatawa nasi, tika patru kwenda, nati oditeriba 5.2 million yerangu wakanyores. Chimone kutiva mchaiwa yoreka nalipane zitu kwani. Sezo mune tika yaku uzama kori toto nezitoma. Toda kuona uziripo izi vanhu chaiwa wanofamba here. Tadaro tikaitani independent audit yePVR. Awi nani?
Vati kuratidzira kwakadai kuchapararira nenyika yose mazuva mashoma ari kutevera. Vaiti kana vaMnangagwa neZEC vakaramba vakaoma musoro hapana sarudzo dzichaitwa zvachose.
Tiri kutoda kuziva kuti masevha ari kupi. Masevha ari kuchengeta information iri paBVR ari. Vamwe vari kuti ari K6, vamwe vari kuti ari mumba maMnangagwa, vamwe vari kuti ari kuchengeta mumba maChiwenga. Toda kuti ave panzvimbo yatinotenderana. Haisi pimbi yegudo inozivikanwa nomunhu mumwe. Ngaizivikanwe nenyika yose.
Amai Chigumba vaudza Studio 7 kuti gwaro renyunyuto reMGC Alliance rasvika kumahofisi kwavo vakati vachazotaura zvakawanda nezvegwaro iri kana vari penengura. Vachitaurawo pachiitiko ichi mutauriri weNational Patriotic Front kana kuti NPF vaJelas Mawarire vatiwo veruzhinji vanofanira kuvhotera vachamisa pachigaro chemutungamiri wenyika vachiti hurumende iripo pari zvino ihurumende risina rutsigiro rweveruzhinji uye yakabvuta masimba. VaMawarire vanga vachifambawo nevamwe vakuru vakuru veNPF vanga vachisanganisira vaShadrack Mashayamombe navaJim Kunaka.
Nekuda kwekuti zvinhu zvavari kudimanda zvinhu zvavari kutaura transparency pakuprindwa kwamaballot paper kutevedzwa kwemutemo kweconstitution pakuitwa kwamaelection tinoona zviri zvinhu zvakakosha. Saka tati aiwa, regedzai tiende kushamwari dzedu tifambe navo tichivataridza kuti aiwa, makaita chinhu chakanaka, tinokutsigirai. Isusu sabato tiri kutaura kuti takasununguka kutaura nevamwe vedu kuti tione kuti patinopinda musarudzo chii chinganakira tese, chinganakira vana vezimbabwe.
Vachitaurawo pachiitiko chemdc kekutanga vamunyaradzi shoko avo vaiva nhengo yezanu pf uye vari mutungamiriri wesangano revana vevaimbova varwi muhondo yerusununguko rechildren of war veterans association kana kuti kozwa vanoti chiitiko chanhasi chinoratidza kuti vanhu havafaniri kumbunyikidzwa uye vamunangagwa havafaniri kupiwa mukana wokutungamirira nyika musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. Vachamisa vatenda mapurisa nekusavhiringidza kuratidzira kwaitwa nhasi vachiti ndizvo zvinofanira kugara zvichiitika, asi vashora mauto ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ayo anonzi akaendeswa kumaruwa uko kwavanoti vari kutyisidzira vagari vekumaruwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vageorge Charamba kutinzwe mafungiro avamunangagwa pamusoro pekuratidzira kwaitwa nemdc alliance sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Nekune rumwe rutivi, vatsigiri vezanu pf vakatarisirwawo kuratidzira muharare mangwana vachiti kuratidzira kwavo kwakanangana nekusimbaradza vamunangagwa pamwe nekutsigira zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kuti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo dziri pachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.